Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe nguva dzava 6 AM. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 17, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere chekorera hwave 30 muHarare kusvikira pari zvino. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave kupfuura zviuru zvishanu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica nemuCanada zvoronga kuita misangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumazuva vachange vari muno kumisangano yeUnited Nations Annual General Assembly. Vanhukadzi vakawanda vanobva kuZimbabwe vorarama nekutengesa miviri sezvo mabasa ari kunetsa kuwana munyika yeBotswana yavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere chekorera hwave 30 muHarare kusvikira pari zvino. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave kupfuura zviuru zvishanu. Asi bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvose zvarinokwanisa kuti rimise chirwere ichi. Dr. Robert Mudyira Dima, vanove principal director mubazi rezveutano, vaudza Marvelous Mhlanga weStudio 7 kuti hurumende yaisa mari inosvika mamiriyoni 10 nerimwe emadhora mukurwisa chirwere chekorera. Ukuwo kanzuru nezuro yakaswera ichirwisana nekubvisa vanotengesera mumigwagwa senzira yekupedza nayo kupararira kwechirwere ichi. Asi mukuru wesangano rinomiririra vanotengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Social Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, vanoti vanofunga kuti kubviswa kwavari kuitwa mumigwagwa hakunei nechirwere chekorera, asi kuti kune chekuita nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Nhasi taurikufundisa kanzuro achiuya mumastreet achizvirikirira vari kurarama nokutengesa mastreet vendors avari kuti budai mastreet. Kutaurwa ndiri kutoita nemi izvezvi kumhanyidzana ikoko kuri kutoramba kuchienderera mberi mumastreet macho.
Tinoona kuti imi manga makaziviswa nezvedanho irori kuti munge musingapindi mumigwagwa muchitengesa senzira yekudzivirira korera. Sei muri kuramba muchipindawo mumugwagwa?
Nokuti isusu hatiwirirani nedhisizheni yakaitwa iyoyi. Pamaziviri edu atiri kuita hapana evidence yokuti nyaya dzevending dzine chokuita nekupararira kwechirwere chekorera. Saka tizvinzwisisi, danho rakatorwa nehurumende hatirinzwisisi ende hatisi kuritsigira nokuti hazvina chokuita nekupararira kwechirwere chekorera. Vending yakagara iriko, vanhu vakawanda vakarerwa vachienda kuzvikoro vakararama through vending. Saka ingori nyaya yekuti kuautorities make sure kuti mvura iri kunwa nevana veZimbabwe imvura yakachena. Marara atinoona akangozara mumastreet ngaabviswe nemvura. Nyaya dzeshuwedzi dzatinoona dzichierera ndo zvinhu zviri kukonzeresa kupararira kwekorera ikoko. Saka ngavamire pachokwadi vogadzirisa dambudziko chairo chairo kwete kuda kuvanda nenyaya yemavenda.
Saka imunofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here zvekubviswa kwenyu mumugwagwa?
Hatichazivi manje nokuti sarudzo dzichangopera ende ndofunga paikambena vamwe vakabudirirawo musarudzo idzi shoko ranga riro kuti aiwa mavenda hapana paachabviswa. Zvino kana takubviswa sarudzo dzaangopera kudai tinogona kungomhanyirawo kufungira izvi kuti pamwe ndezvematongerwo enyika kunzi ngana haana kuvhotera ngana saka taakudzinganidzana naye. But hatigoni kubudirira senyika kana tikashanda tidero. Sarudzo tiri kuti dzakapera chinde achienderera mberi nokuumba nyika. But kana vanhu vakunangana vachiteerana kuti nokuti hauna kuvhotera ngana saka taakuita tikubvisai mastreet, aiwa hazvibudi. Tinotarisira kuti ngatichienda mberi tichishanda tese tichigadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo senyika.
Saka chii chaicho chavari kunyatsoita? Vari kungokuburitsai mugwagwa muchikwanisa here kutakura zvinhu zvenyu muchienda nazvo kana kuti vari kutorawo zvakare zvinhu zvenyu?
Aiwa, vari kutotora zvinhu kutaura kwandiri kutoita. Vari kungosvika vachimbunyikidza masiriti, vachitora, vachiisa mudzimotikari dzavari kufamba navo, marori avari kufamba navo. Hatisi kuziva kuti zviri kuendeswa kupi, ende kutogurwa kwemitemo ikoko kuti zvinongombunyikidzwa zvichitorwa chiendwa nazvo. Muridziwa zvasingazivi kuti zviri kuendeswa kupi, ende tiri kunzwawo nokurohwa kuri kuitwa vanhu. Hatisati yedu tava neumbowo kuti pane vasungwa here vatorwa, but kune kumhanyidzana kwakasimba kwanga kuchiitika mustriti masikadhesi.
Saka ndevekanzuru chete here vari kupinda mugwagwa vachikubvisa yavo?
Vasiwe kanzuru chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kutanda pamwe chete kubvisa mavedas mustriti.
Ii nzvimbo dzipi dzavari kunanga muHarare? Vari kubvisa vanhu munzvimbo dzipi?
Makuseni pavatanga kubvisa vanhu, vatangira pana Park Street muna Ruzende nemuna Harare Street. But zvazvopararira nokufamba kwaita zuva, nzvimbo dzese dzinowanika mavenda muCBD kwanga kuri kumhanyisana chete.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinomiririra vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera kuziviswa kwerwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuuya kuAmerica kumisangano yeUnited Nations Annual General Assembly iyo ichaitwa kuNew York kubva musi wechipiri, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno muAmerica nekuCanada zvoronga kuita misangano navaMnangagwa mumazuva avachange vari muno. Musangano weUnited Nations uyu wave wechigumi nemasere uchiitwa mwaka wega wega. Nengo inotungamirira bato reZANU-PF muno muAmerica, Dr. Frank Guni, vanoti kuchaitwa misangano yakasiyana siyana wemabhizinisi webato reZANU-PF uye wezvizvarwa zveZimbabwe, zvisinei nekuti uri webato ripi. Tabata Dr. Guni kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa, ichokwadi kuti mukuru wenyika, mutungamiriri wenyika President Mnangagwa vari kuuya kuUnited Nations Annual General Assembly. Uye vakati ivo vanoda takavakumbira vakabvuma kuti vasangane nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muAmerica nekuCanada kana dzimwe nyika dziri padhuze. Saka kunze kwemusangano yavachaita yeUnited Nations, President vari kufara chaizvo kuti vazosangana nemaZimbabweans ari muno mudiaspora, vachikurukura navo zvakanangana netarisiro yavo kana kuti pfungwa dzavo dzezvichaitika munyika kwemakore mashanu achauya, uye zvavanofunga kuti maZimbabweans ari muno mudiaspora angavawo nechekuita kuitira kuti nyika yedu ivandudzwe nokubudirira.
Pane kusarudzwa here kuri kuitwa kuti vachasangana nemutungamiri wenyika ndevakaita sei?
Saka vachasangana nezvikwata zvakati siyanei siyanei zvemaZimbabweans. Chandingatanga kuda kutaura, vachasangana neZimbabwe community jekerere muZimbabweni wese, zvisinei kuti ndewe mubhizinesi kana kuti ndewe bato ripi rematongerwo enyika. Uye vachasanganazve zvakare nemaZimbabweans vari mune zvemabhizinesi, vanosanganisira vanoshanda nemaAmericans kana vanozvishandira vari pavo vega, vari muno muAmerica uye vari padhuze neSuper Canada. Vachaita zve umwe musangano wavachaita nesu vebato riri kutonga, bato reZANU-PF. Zvinhu zvatakaronga izvozvo. Misangano iriko sondo riri kuuya, weekend yatakatarisana nayo yekupera kwesvondo rinoyi.
Misangano iyi ichange ichiitirwa kuguta ripi? Vamwe vangade kufamba vachibva kwakasiyana siyana.
Misangano iri kuitwa kuManhattan kuNew York kwakare kune United Nations. Parizvino tiri mushishi rekuita inonzi accreditation pachirungu, kana kuti kunyoresa mazita avo vanoda kusvuira kuti vazosangana nemukuru wenyika. Kungava kusangana vakamirira zvemabhizinisi kana kuti semaZimbabweans nje vanoda kungokurukurawo nemukuru wenyika, kana kuti vangava vedu vekubato riri kutonga reZANU-PF vanoda kusanganawo nemukuru wenyika. Tiri kugadzirira izvozvo. Zuva ranhasiri ndo zuva ratiri kutoti tiri kuwerengedza kana kuti ainonzi tally mazita evanhu vari kuda kuti vauye kumusangano iwoyo.
Zvingatarisirwewo neruzhinji rweZimbabwe rungangode kuuya kuzosangana nemutungamiri wenyika ndezvipi?
Zvikuru zvavangatarisira ndezvekunzwa kuti mukuru wenyika vakaronga kuti nyika ichatongwa sei kwemakore mashanu achauya, uye takanyanya kunangana nezveupfumi, zvii zvatingaita isusi vana veZimbabwe vari kuno kunze kwenyika kuti tibatsire kuti nyika yedu ibudirire, isimukire paupfumi nekugara zvakanaka. Sesu vekuutano tinenge tichitarisirawo bato reutano iri kuti uno tabatsira kuti zvinodiwa munyika, zvingava mishonga, ingava mishina yemuzvipatara, zvii zvatingaita kutisane nehurumende yedu kuti nyika yedu ibudirire, vanhu vedu vagogara upenyu hwakanaka.
Mumazuva aitungamirirwa nava Robert Mugabe, kwaiwanikwawo here mikana iyoyi yekuti zvizvarwa zviri kuno zvisangane nemutungamiri wenyika paanoshanya?
Zvaiwanika apo neapo, asi zvaisawanika semuwanikiro wazvaakuitika iye zvino. Isu zvandataura kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa pari zvino vari kuti vane zvikwata zvavari kusangana nazvo zvakasiyana siyana, asi chikwata chikuru chevanhu vakawandisa zvikuru chaizvo chikwata chevana veZimbabwe vari muno mudiaspora kana kuti kuno kunze kwenyika, zvisinei nekuti vakamirira bato ripi rematongerwo enyika. Purezidendi vari kuti kana ari muZimbabwe ndichete ngaauye tisangane naye.
Avo vanga vari nhengo inotungamirira vatsigiri veZANU-PF muno muAmerica, Dr. Frank Guni, vachitaura parunhare vari muWashington DC neStudio 7.
Vanhukadzi vakawanda vari kurarama nekuita zvepabonde sezvo mabasa ari kunetsa kuwana munyika yeBotswana mavanogara, zvisinei nekuti vanhu ava vanogara vakatyorerwa kodzero dzavo pamwe nekumbunyikidzwa zvine mhirizhonga mukati. Izvi zviri muongororo yakaitwa nerimwe sangano rakazvimiririra rega remuBotswana. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Ongororo iyi yakaitwa gore rakapera nesangano rakazvimirira reBotswana Network on Ethics, Law and HIV AIDS Bonela mumadhorobha eGaborone, Palape, Francistown neKasane, uye inoratidza kuti vanhukadzi vanoita basa repabonde vanosangana nemhirizhonga pamwe nokutyorerwa kodzero dzavo. Asi nepamusana pekuoma kweupenyu, vanhukadzi ava vanoramba vachitengesa miviri yavo kuitira kuti vararame. Ongororo yeBonela inoratidza kuti zvikamu zvakaongororwa 50 kubva muzana zvizvarwa zveBotswana, uye zvikamu 40 nezvishanu kubva muzana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabasa ekurarama nekuita zvepabonde kuitira kuti zvirarame. South Africa, Mozambique, Swaziland neMalawi dzine zvikamu zvitatu kubva pavanhu vakaongororwa ava, zvichireva kuti vakavandisa vanobva muBotswana makare vachiteverwa neZimbabwe. Mukuru weBonela Amai Sindikilemi vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutsvaga nzira dzekurarama nekuita zvepabonde sezvo zvinhu zvisina kumira zvakananga munyaya dzezveupfumi kuZimbabwe kwazviri kutiza. Mumwe ari kurarama nekuita zvepabonde, uyo ada kudaidzwa nezita rekuti Kelly, anoti akauya kuBotswana achitsvaga basa. Asi nokuda kwekushayikwa kwemabasa muBotswana, Kelly anoti akapedzisira oshandisa muviri wake kuitira kuti awane mari. Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chinoda kudaidzwa nerekuti Melody chinogara mudhorobha reFrancistown. Melody anoti akauya muBotswana nechinangwa chekutsvaga basa rekuruka musoro. Nepamusana pekuti aisawana mari, Melody anoti akatanga kutengesa muviri wake kuitira kuti ararame.
Ndakauya muBotswana ndichida kuruka musoro, ndaitira mutown. Saka vasikana vane jealous, saka vairamba kuti tiruke tiri pamwe chete. Saka vaibva vamhangara kana kumapurisa, tobva tabatiwa, tobva tabhadhariswa. Saka kuti uone license yekuruka kana yekuita sei muBotswana hazvikwanisiki. Saka ndakabva tazotanga kuita izvozvo zvebusiness zvekuita masex workers. Musi wokutanga wandakatangisa, ndakaenda vamwe vangu vakanditi hatitange izvi nekuti zvauri kuita izvi ona unogara uchisungwa nemapurisa, saka ngatichiita izvozvo izvi kuti uone kuraramisa vana. Saka ndakabva ndazotanga, ndinofunga gore neri ndirechi5 ndichiita izvozvo. Saka ndikuonawo zviri nani kuti ndiri kukwanisa kuraramisa mhuri dzangu. Madiseases tinoatya but ndinoprotect, ndinoshandisa makondom.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho charamba kudomwa nezita chinoti chakanyengetedzwa nechamwari dzacho kuita basa rekutengesa mwiri wacho sezvo mari yachaitambiriswa yaiwe shoma.
Mwana wangu akatomboreka kuenda kuchikoro nenyaya yekuti ndaishanda ndiri maid. Ndikava ndatadza kubhadharira mwana school fees, ndikava ndatadza kutengera mwana zvinhu zvokushandisa. Saka ndakatoona kuti ndikaenda kuroad at least ndogona kuti ndiraramise mwana wangu zviri nani. Tinotya but through situation hapana zvimwe zvangagona kuita kungoita but netichiona kuti zvino irisky but ndopatinorarama hapana zvimwe zvokuita. Vanotirova ende mapurisa emunomu kazhinji kacho havasi kutombotibetsera nezvazvo. Vanokuti vanotirasirira asi kuti unofanira kuti iwowe it's gambling handiti unogona kusangana nezvakaipa nezvakanaka.
Ongororo yebonela inotiwo pavanhu vakaongororwa mutsvagiridzo izvi kamo makumi manomwe nechimwe kubva muzana vakadzi vasina varume uye zvekamo makumi maviri nezviviri kubva muzana vanhukadzi vanogara nevanhurume kumba. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hweruzhinji vamogen mutambanengwe vanoti kurarama nekuita zvepabonde kunowedzera mikana yekuti munhu abatwe neHIV iyo inokonzera chirwere chemukondombera.
Machances nemarisks ekuti chirwere chiwapinde anowawandira pakufamba penguva nekuti makastoma wanouya wakasiyana-siyana. Saka pakufamba penguva payapaya pane imwe yekuti unozosvikira iri kuti munhu anobva afunga kuti iye akugona basa racho kasi basa raari kushanda naro ibasa rekuti chinyi iro rakatoipa kare nakare.
Sangano reUnited Nations rinoti zvekamo makumi maviri nezviviri kubva muzana zvevanhu vabve zera muBotswana vari kurarama neHIV vamwe vacho vatove nechirwere chemukondombera. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vemuZimbabwe husinganyatsozivikanwi sezvo vazhinji vavo vari munyika iyi zvisiri pamutemo, sangano reInternational Organization for Migration rinoti muna 2009 muBotswana maive nevanhu vekuZimbabwe vanosvika zana rezviuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Dutu mupengo reHurricane Florence iro raitarisirwa kusiya rasakadza North neSouth Carolina richibva mugungwa roramba richienderera mberi mumatunhu aya. Pari zvinorauraya vanhu vanosvika gumi nevasere uye vamwe vazhinji vadzivirirwa munzvimbo dzavanogara. Vanobatsira vanopfuura mazana mapfumbamwe kubva kwakasiyana-siyana vasvika mudunhu iri kuzobatsira vari kuyeredzwa nevane dzimba dziri kudhirika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zvinotiudza mamiriro akaita zvinhu kwavari. Tatanga kunzwa kuna muzvare Patricia Mamo Murozhi, mumwe wevakanyoresa kunobatsira munguva yenjodzi iyi.
Kunokwanga kune batai-bata izveshuwa. Isusu takangopunyutswaona Mwari nokuti payaifana kunge ichitanga mazimvuraya nemhepo yaifana kunge yakarova kuno zvakanyanya kuno kurali. Zvakazoitika ndezvekuti Mwari wedu akangotionawo ndobva yangochinda ndobva yaenda rumwe rutivi. Saka rutivi rwakarohwa hwa hakuna chakanaka. dzimba dzese dziri mumvura, mota dziri kungoyeredzwa, vanhu vari kufa.
Kunewo here zvizvarwa zvekuZimbabwe zvamati manzwawo zvakakwekweredzwa nemvura nemazimepo aya?
Pari zvino handisati ndambonzwa. Pane mukoma wangu anogara kunonzi kuFayetteville, kune divi iroro rakanyanya kurohwa nemvura iyi nemhepo, asi atiya haana kukuvara, asi imba yakewo yakayeredzwa, asi haana hake kukuvara. Saka izvinezvi vari kwavari kuchengetedzwa kuti vabatsirwe. Mvura idzi dzapera.
Vane rubatsiro here rwavanowana kuhurumende rwekuti vagone kudzokera pamba vanga vari neupenyu?
Wangu, iye zvinezvi vari kubatsira kuti vanhu vapinde mumashelters, vanenge vachipuwa chikafu imomo, vanoenda kunotarisa kuti dzimba dzevanhu dzakamira sei, vachikwanisa kubatsira kubudisa mvura mudzimba idzodzo. Ivo vakachengetedzwa kwavanenge vakachengetedzwa, vachipuwa zvese zvavanofanira kunge vachinge vachipiwa, pamwe chete neRed Cross iri kubatsira. Kana ini ndakatsovolontia kuti ndiendewo ikoko kunobatsira, asi havasati vandidani, vakatora zvese zvavanoda kwandiri, but vakati kana tava kundida vachandidani.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe chinogara kuNorth Carolina, muzvare Patricia Mamo Murozi, vachitaura vari kuRaleigh kuNorth Carolina. Tanzwawo kuna vaPrince Washaya vanogarawo kuNorth Carolina kwakare. Tinzwei hurukuro yataita navo.
Isu tinogara kuRaleigh, which is the capital city yeNorth Carolina. Saka tiri about 2 hours away kubva kubeach. Kunova ndokwa yakanga iri kueastern beach uko kuCarolina. Saka kunoku yakasvika hayo, but haina kuzosvika, yakanyanyisa, yakati chedza mbichana. Asi takazongowana mvura yakawanda nemhepo zvayo, asi hatina kuita dambudziko rokurasikirwa namagetsi.
Hakunawo here vamwe vezvizvarwa zvekuZimbabwe vamunozivawo vari mudunhu irori vamungangodaro makanzwawo kuti vakawirwa nedambudziko nazvo izvi?
Takabatana-batana pamaWhatsApp group atinayo kuti tingozwa kuti vamwe vakamira sei, vamwe vakamira sei. Hapana muZimbabweni akapinda dambudziko rokuti ringanza idambudziko risingagadziriki. Varipo vashomanene zvavo apo napapo, vakati zvavakamborasikirwa namagetsi for a couple of hours, asi akambva azodzoka zvavo.
Saka tingati pane zviri kuitwawo here nehurumende kubatsiridza vari kusangana nedambudziko?
Ehe, hurumende kuno kugazena akamobhilaiza kuti vange vachinge vari out there vachibatsira vanhu vanenge vachida rubatsiro zvinoenderana nokuti vanenge vaendeserwa namagetsi kuti vakwanisa kuwana magetsi avo, vanenge vaendeserwa mvura vawana mvura, vanenge vasingakwanisi kunge vachiwana chikafu vari kunzvimbo dzokuti mvura yakunge ichinetsa padzimba, yekuti dzimba dzako kupindwa nemvura zvakanyanya, vanoda kuevacuatewa, vachivaevacuata ikoko. Saka hurumende iri kuedza nemba inogona nako.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanogarawo kuNorth Carolina, vaPrince Washaya, vachitaura vari parunhare kwakare kuNorth Carolina. Tochimboenda kuna Marvelous Muhlanga Nyauye achitipa chirongwa chesocial media, umo tichanzwa zviri kuitwawo nezvizvarwa zveZimbabwe mukubatsira mudambudziko rechirwere chekorera chadai kunetsa munyika.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tiri kuenderera mberi tichitarisa mabasa ari kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe mukuedza kurwisa dambudziko rekorera riri kuwanikwa munzvimbo dzakawanda munyika. Asi chirwere ichi chakanyanyopararira muHarare kunzvimbo yeGlenview. Regai tiende kune imwe kambani ino regai tiende kukambani yesadza.com iri muAmerica. Avo vanoti pari zvino vari kuedza kuunganidza mari yekuti vatengere vanhu vekuGlenview mvura yekunwa yakachena.
Ndonzi Anes Manjengwa, ndiri kuSouthern California, ndinoshandira sadza.com.
Tinoona matanga chirongwa chekutsvaga mari yekuti pawanikwe pachirwisa denda rekolera. Mukatitsanangura kuti zviri kufamba sei?
Tiri kuona kuti kumusha vanhu vakutambudzika nenyaya yekorera iri pakasiyana-siyana. Kuirapa kwacho isu sevanhu vesadza.com tafunga kuti tinogona kubatsirawo nepatinokwanisa tichiunganidza mari kubva kune vamwe vanhu vane hanya nezimbabwe kuti vabatsire kutenga mvura ikupa vanhu vanenge vachida mvura yemahara kubatsira chirapwa chekorera.
Muchange muchibatsira vanhu vanobva kunharaunda dzipi?
Isu tinoshanda nevanhu vevoka OK Zimbabwe, saka mvura yedu yatiri kuwana tirobva kuOK Zimbabwe. Asi tautanga taipa vanhu vanhu vari kuGlen mvura yacho nemawaniro emari yatenge taita mari yacho tinowana tinogona kupa vamwe vanhu vangu this coming week kuGlenview toona kuti imwe nzvimbo inoda kubatsirwa ndeipi. Mvura yatenge tatenga ikapa vanhu vacho mahara. Uyevha ni mvura yacho tinongovapa mvura nemaerano nemanizi avanenge vanawo kunharaunda yekuGlenview kwachokoko.
Muri kutarisira kuwana muchibatanidza mari yakawanda sei kuti mugotenga mvura iyi?
GoFundMe petakaisa takaisa $5,000 just kungotanga. Zvikanaka tinogona kuona mari yakawanda kupfuura ipapo. Zvikaitawo zvishoma tinongotenda, nekuti kana munhu akamwa bhotoro bati remvura vamubatsira vabatsirika. Asi pane zvino taane about $85 yaunganidza in one day. Vanhu vatipa vamwe vakapromisa kuti tichaisa mari yacho next week. Saka dziri paGoFundMe, dziri paPublic, iri kuendana vanhu yoka OK. Kana pane anenge achida kuona zvofamba sei anogona kubvunza vanhu vedu yoka OK vanoshanda navo nesadza.com yedu every time. Wowana closure yavo ukoko.
Asika vamwe vangati hazvizowanikwa pachiwanikwa uorere panyaya dzemari dziri kutsvagwa nekuti vazhinji vari kuita basa irori kunze kwenyika.
Munoziva pane chakanaka hapana chinobuda chakaipa. Isu tiri kufunga kuti tikangomira kuti pane huro runobuda hapana chinoitika. Kuona kwedu ndekwekuti vanhu vada rubatsiro, vanhu havana mari, vanhu havana minzi yekuona mvura yakachena yekunwa neutsanana hwavo zvakanaka. Tikangomira isusu tichiona zviri kuitika vanhu vanoparara tichingoita zvekungoti zvingazonzii nanhingi chakati.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere chekorera hwave makumi matatu muHarare kusvikira pari zvino. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave kupfuura zviuru zvishanu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica nekuCanada zvoronga kuita misangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumazuva avachange vari muno kumisangano yeUnited Nations Annual General Assembly. Vanhukadzi vakawanda vanobva kuZimbabwe vorarama nekutengesa miviri sezvo mabasa ari kunetsa kuwana munyika yeBotswana yavanogara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.